ndini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yena udzedu dzanasi muvuro gunyana 25/2017. Kutongwa kwa Pastor Ivan Mawarire panyaya yavanonzi vakapara muna 2016 kuchaitwa vachibva kujeri kudzamara dare remagistrate ranzwa nyaya yavakasungirwa nezuro. Vanhu vanoita chipatapata kutenga zvinhu muzvitoro zvichitevera mashoko ekuti vezvitoro vari kukwidza mitengo yezvinhu. Vana chiremba vari musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association voronga kuratidzira vachiti mari dzavanotambiriswa hadzina zvadzinotenga. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinotiwo riri kuronga kuratidzira nemusi wechishanu richiti mari dzavari kutambira ishoma zvikuru. Sangano reVeritas rinoti mitemo yesarudzo inofanira kuvandudzwa zvakadzama kuitira kuti munyika muitwe sarudzo dzisina mutauro. Muchirongwa cheLivetalk na 8 PM nhasi tiri kutarisa kusagadzikana kuri munyika zvichitevera kukwidzwa kwemitengo yezvinhu zvakaita semafuta ekubikisa nezvimwewo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.